Nyaya yotitsakisa pakara shigwaro kuvhute gwamai nde COVID risk allowance. Itande yataruwa zvino taedza kubatana navakuru pamafoni zvatiremera. Nokuti tavhunziwa kwetinobva kumaconstituents zedu. Kozvino zvamakamati zvemazita ari kudiwa kumahofisi. Evanhu vakashota kuwanavo risk allowance dzavo dzeCovid. Ko zvapava nenguva yakareba kudai makambenge mativimbisa kuti kuda mazita akanonoka kusvika hurumende ikachitora mukana wokuti kudai ngabhadhara vanhu kupera kwaJanuary. Zvino kupera kwaJanuary zvakwakapfuura takabva tati kuvanhu aiwa mirirai kupera kwaFebruary. Ndokubva tagara February uya ndokuuya pfumbu hakuna chiriko. Zvino maguvhu adzokera muvura nokuzama kutsvaka kuti zvinotovona ani watingabata ungatibatsira.
Matanho apa amuri kutora ekuti mugadziriswe nyaya iyi nehurumende?
Takaendesa nyaya yedu zvakanaka nakatikadomboedza kubatavo minista vamazima. Vakati ivo regedzai ndigombobvunza havo sezvo ndirini minista wekukomishini. Hapana chati chabuda pari zvino ende vanhu vakangomirira risk allowance dzavo. Hurumende haisati yanyanya kutizivisa kuti pasarira ndepapi. Asi tinongova nechivimbo kuti kuda havo kana vachinge vazowana mukana vachatipindura nokuti pari zvino chero yatingati buying power yemari yakanga ichipiwa vamwe pagore rakapera nokuti yakanga iri risk allowance yaMarch, April naMay ikawanikwa navamwe munana September nomunana waOctober. Zvino isu nanhasi tinongodemba kuti kudai achisvikavo nekwatiri taona kuti paya patakachema misodzi tapukutiwa.
Asi muri kuramba henyu muchienda kumabasa here muchirwira kuti muwane mari idzodzi?
Basa hatisi kurega kushanda, tiri kungorishanda mazuva ose. Chotinakidza ndechekuti kana chero nyika chayo ikaongorora iri kuona kuti vadhumeni vakatsigira Vision 2030 iri kudiwa nehurumende kuti nyika ienderere mberi. Asi pane apo neapo pekuti wodai zvagona hurumende yachitida navo ikationesa kuti koisu patinochema patinenge takumbira pasingabudi nenguva zvii zvinenge zvaitika. Isu basi hatingogona kudai, tichakangomirira hatisati tawana mhinduro. Vanhu vedu vatinotungamirira tiri kungovaudza mazuva ose kuti hurumende ichakangotinyararira. Haisati yatiudza kuti zvava papi nokuti HR director kuministry kwedu vakati mazita akaenda kukomishini tangomirawo kuti komishini ibhadhare. Chivimbo tongova nacho hatirashi mbereko nokusigwa, basa tinenge tichingoita. Asi zvezvinoda ndezvokuti vukamaigasva hunozadzisiwa nokurya.